National Executive yedu iri kusangana kutanga kwegore rino iri tichizeya nyaya ye strategy yedu semusangano ya 2014 zvichienda mberi. Tinoda kuti 2014 riwe gore rekuwaka musangano wedu, kusimbisa musangano wedu kubva kuma branches tichikwira kuma wards tichienda kuma district nekuma province nenational yacho. Nyaya yatinoda kuita ndeyekuti titange kuchumba musangano patsva uwe musangano wakasimba worega kuita zvinyekenyeke. Kurukurazve zvakare nenyaya yematambudziko ari munyika muno, kunyanya-nyanya nyaya yekuti kune vanhu vezano vazhinji vari kuhora mazimari anotyisa, kusanganisa mataun clerk pamwe chete nevanhu vari mumaparastatals vachihora mari dzinosvika kuma250,000 ma40,000 ma30,000 asi vanhu vachinonga svosve nemuromo. Saka tiva kugadzira strategy yekuti toita sei nezvazvo. Tichataura zvakare nenyaya yekushayikwe kwemabasa kuri muzimbabwe, toita mapolicies yekuti zimbabwe izobve mumatambudziko airi. Saka it's a working meeting yatiri kuita senational executive, tobva taita strategy yedu yegore rino neprogram dzedu dzekuorganiza musangano wedu gore rino iri.
Tinozwawo zvakare kuti musangano uyu ungangotora mukana wekukurukurawo matambudziko ari kutarisana nebato. Mungatitsanangurawo zvakamira sei panyaya?
Kwete, nyaya dzemaleadership nechii, inyaya dzatakakurukura tikapedza kare, inyaya dzakungobuda zvadzo manewspaper, asi haisi nyaya hombe kwatiri.
Pane nyayawo yetsamba inonzi yakanyorwa navamangoma yekukurudzira kuti vatsvangirai vange vachisiya chigaro. Nyaya iyi yakasimudzwa mumusangano uyu ingakurukurwa here?
Haisi nyaya kwatiri, haisi nyaya zvachose. Isu semusangano tinoti uyo ane zviroto zvatewo zvaanenge achifungawo kuti anoda kuita, hatirambidzi munhu. Kana kuti munhu ane chishuviro chake chekuti ini ndoda kuita president, ini ndoda kuita secretary general, munhu akasununguka muMDC. Asi kana tichikurukura nyaya dzedu, tinowanzokurudzira kuti ngatikurukure tiri mumba medu, terege kuita zvekumanewspaper, zvekumaredhiyo zvatinoenda tichingona kuti kukura. Nekuti kumaredhiyo tinenge taakutaura neruzhinji runosanganisira vanhu vasiri vebato redu. Saka haisi nyaya huru kwatiri kuti pane munhu akafunga ane maonero akewo. Hatirambidzi munhu kuita maonero ake. Saka haisi nyaya ingambotitorera nguva iyoyo, kana kuti nyaya yatingati tingaswera tichikurukura nezvayo. Ipfungwa dzemunhu dzaakapa, saka dzakatopera ipapo. Ruzhinji rwakabva rwataura irwo kuti tadzinzwa pfungwa dzako, zvakanaka kuti vadzitaura, asi isu seruzhinji standing committee tadziramba.